Vashara nevatsigirwa pamusangano weMDC Alliance wakaitwa kumahusekwa nemusiwesvondo. Vabiti vakati veruzhinji vari kunhonga svosve nemuromo kuburikidza nekutadza kutonga kwavanoti kuri kuitwa nebato riri kutonga reZANU-PF. Vabiti vakati ZANU-PF inofanira kuendeswa kumatare edzimhosva vachiti kuoma kwaita upenyu hweveruzhinji kuburikidza neutongo hweZANU-PF imhosva yakakura kwazvo inofanira kuedzwa kumatare edzimhosva.
Mahusekwa is less than 45 minutes from Harare. Asi level yeunder development iri muno Mahusekwa inotemedza, inonzwisa tsitsi. Hamuna kana industry, hamuna kana functioning economy munomu Mahusekwa. Vanhu vedu vanogara kunge Mbeva. Ndinokumbirawo vachamisa president kuti nerimwe remakore tinofanira kumbopinza ZANU-PF muboksi rematare timboiprosecuta kumboipomera mhosva for deliberately underdeveloping our country. Pandabva kuHarare uku, pandabva kuHarare maziso angu aita kunge achatosorwa nemazibillboards ananga ndichiona Westcap yati ndivhoterei ndozokupai mabasa. How can you say that you only were president? Ndivhoterei muzowana mari mbengi. Asi uri president nhasi.
Vakaenderera mberi vachiti vari kutogadzira kuti kana vachinge vakunda mutsarudzo dzegore rino seMDC Alliance iri kutungamirwa navaNelson Chamisa, vachatosunga dzisimbe kuti vagadzirise upfumi hwenyika vachiti vatove nevekunze vavakataura navo kuti vazosima mari yavo munyika. Vakashora zvikuru mamiriro akaita mugwagwa unobva muna Masvingo Road uchienda kumahusekwa uyo wave nemakoronga, vachiti izvi ndezvimwe zvinoratidza kutadza kutungamirira kuri kuitwa neZANU-PF.
Tine shamwari dzedu dzida kuuya kuzoisa mabhagidhi emari muno Zimbabwe foreign direct investment. Tovhura makambani vana voenda kubasa. Tovhura manew companies vana voenda kubasa. Tovhura magreen belt industries vana voenda kubasa. Tida kugadzira infrastructure yemuno muZimbabwe. Migwagwa yedu yakaora. Tida kuti 88,000 kilometers munhu wese ingoita kapeti vanhu vachifamba zvakanaka. Tinozvigona izvozvo.
Zvichakadai vaibva vamutungamiri wesangano rinomirira vadzidzi reZimbabwe National Students Union vatapadzwa mugwadi avo vave nhengo yebato reZANU-PF vanoti zviri kutaurwa navabiti ndezvemugodzi matsuro. Vamugwadi vanoti zviri pachena kuti ivo vabiti nevamwe vavo vari muMDC ndivo vakakonzera kuti zvinhu zviome munyika.
Zvakuzikanwa nemhuri yose yomuZimbabwe kuti vatenda izvi vashoma vachateerera zvavanotaura. Kana vachitaura kuti ZANU-PF unofanira kutongwa nekuda kwokurana dhawn nyika ino, vanokanganwa here kuti ivo mavhika apfuura anaya ivo vane mbiri yekutambisa mari yenyika inoyo vachipira ndege vachienda kuAmerica kuti chengetai zvirango zvoupfumi munyika yeZimbabwe kuti nyika ino ipanishiwe vanhu vamukire hurumende. Zvinozikanwa nepasi rose izvozvo.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vaMalvin Mukudu vanoti zvinokwanisika kuti ZANU-PF iendeswe kumatare sezviri kutaurwa navabiti.
Zvisinei hazvo, ndinoona sekuti ZANU-PF inozviramba zvese izvi ichiti upfumi hwakakuwadzwa nemasanctions, saka inenge ichiramba kuti ndiyo iri kusanganisa nezveupfumi.
Zvichakadai vabiti vakakurudzira kuti masoja anonzi ari kumaruwa abviswe mumaruwa kuitira kuti veruzhinji vavhote mutsarudzo dziri kuuya vakasununguka. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemauto vaOverson Mugwisi kuti tizwe pamire mauto panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 kumahusekwa, ndini Thomas Chiripasi.